Isusu se wa upine mamwe ma women's rights organizations. Andifungo tipane chatisati taita izvo zvikuratidza hurumende kuti hatisi kufara. Nenyaya yemadzimai mashoma ari kuwanikwa achipinda muzvinzvimbo zvepolitics semacouncillors, maMPs, even macabinet ministers chaiko. Takaita zvese kunyora mapetitions, kuita mabreakfast meeting navo, kuita mameetings navo, kuita kumacha kumutauni. Hatina chasina kuenda kumacommunities kuengage mapolitical parties, but chokwadi ndechekuti zvavari kutoita zvekutiratidza kuti havabelieve kuti madzimai anokwanisa kutolida, havatobelieve nekutorespecta kuti even though tirisu takawanda muZimbabwe 52% hatino right yekutozvimiririra.
Basa rese ramuri kuita iri sei zvichemo zvenyu zvisiri kunzwikwa? Chii chiri kunetsa apa?
Chiri kunetsa ndechekuti environment yacho panoitika maelections inenge isina kunyatsomira zvakanaka kuti madzimai anyatsoparticipatawo mune zvakanaka. Madzimai anenge achirohwa, achitukwa, achirepwa, achisungwa. So isusu tiri kungokumbira kuitika constitution yedu zvaingori clear. Kana political party yaelection time ichiendesa list remacandidates angava emaMPs kana macouncillors, kana pasina madzimai 15% list iroro rinofanha kurambwa nezeki. But sezvazvirizvo zeki harina simba rekuramba malist iwayo, nekuti haisati electoral act haisati ya alignwa ne constitution.
Zvimwe zvamadzimai tamukuedza kuti nyaya iyi igadziriswe ndezvipi?
Isusu sewaupi izvozvi takatoendesa president kucourt izvezvi tichitotaura the same thing kuti aiwa president vanosungirwa nemutemo weZimbabwe kuti varespect pavanoappointa cabinet yavo voisa madzimai 50% varumewo 50%. Nyaya yedu izvozvi itori pamberi pedare. So ticharamba tichingopusha, but chatinovimbisa ndechekuti kam 2023 political party inenge isina kupushira kuti madzimai angari 50%, tichamobilisa madzimai nowandu hwavo kuti vasavavhotere, nekuti tanoita kuramba tichingopushira nekuwaridzira varume maZambia isusu tisingapindiwo maleadership positions. So vanofanira kutozviziva kuti kam 2023 semadzimai hativavhoteri kana vasina kumake sure kuti isusu semadzimai tichawanawo 50% maleadership positions ese.